koronavhairasi yava kunzi COVID-19, chirwere chacho chiri kuramba chichitekeshera pasi rose. Asi pane mativi maviri atinofanira kutarisa maererano nezvechirwere ichi. Kune rimwe divi tiri kuona kuti manew infection kana kuti yatinoti incidence kuChina iri kudzikira. Saka kureva kuti kwachakatangira kwacho manew infections ave nani tichikombeya nekunze kweChina. Saka zvazvinoreva nezvekuti chirwere chatekeshera zvikuru kunze kweChina, asi chaakuti dzikirei munyika yeChina. So tinoratidza kuti pasi rose panofanira kudzidza zvekare nematanho akaitwa neChina kuti inge ichikwanisa kudzikisa mainfections aya kubva pakatanga chirwere ichi muna December kutanga kwaJanuary.
Tiri kuonawo nyika dzakawanda dziri kutora matanho akasiyana siyana. Matanho iyaya muri kuona ari kubatsira zvakadii?
Chakakosha pari zvino ndechekuti vanhu vasapanike, nekuti paniki pache zvayo inokwanisa kunge ichikonzeresa makonsekwenzi ari negative akawanda kupfuura icho chirwere ichi. Asi tichitarisa maererano nyaya dzemamas gathering kana mapublic gathering, idanho rakanaka kuti pari zvino kana zvichikwanisika pamboavhoidwe mapublic gathering. Nekuti kana takatarisa transmission yechirwere ichi, chiri kukwanisa kutapuriranwa kubva kumunhu chichienda kumunhu, kunyanya kana pakaita contact pakati pe2 vanhu. Saka I think nyika dzatora matanho iyayo dziroda kuenda pamberi pechirwere ichi kuti dzigare dzakagadzirira kuti pasaite mamass infections from human to human. Maonero angu ini zvakanyanya kukosha ndezvekuti titeedzere matanho ari kutaurwa neWHO. WHO iri kutaura kuti tasvika padecisive stage yekudhila necoronavirus. Mainfections hapana tarisiro yekuti achadzika kana kuti pachaonekwa mushonga nenguva shoma iri kuteera. Asi zviri kwatiri zviri kune nyika dzakasiyana siyana kuti dziite matanho ekuredusa mainfections aya through kukurudzira utsanana, kukurudzira kugeza maoko, kukurudzira the general public kuti kana uchinge waona uine masymptoms, uchinge watanga kunzwa kuti une fever, uchinge wanzwa kukosora, uchinge wanzwa masaini eflu, womhanya kuchipatara nechimbi chimbi kuti uongororwe kuti hauna here chirwere ichi.
Kuti tichitarisawo gadziriro yeZimbabwe, muri kuona yakagadzirirawo zvakadii?
Statement yakaiswa naminister nezuro pavakabuda mukabhineti. Vakataurawo kuti vanhu vachazenge vakuuya kuZimbabwe vachibva kunyika dziri kunzi dzakaafektwa necoronavirus vanofanira kunge vaine mamedical certificates akatorwa nana chiremba vanoshanda pazvipatara zvehurumende kunyika dzavari kubva. Saka tinoona riri danho rakanaka kuti rinokwanisa kutibatsira zvikuru kuti hapachangoti munhu wose anongopinda madiro munyika asi tisina umbowo hwekuti kumashure kwake kwaabva uku chirwere checoronavirus ichiri mari here kana kuti kwete.